manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14 2025 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzonetsekana nekuti vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara havana mukana wakakura wekurarama muZimbabwe nenyaya yekushaya zvikwanisiro.
Chakachenjedza chakatanga. Tine maexperiences atakawanda over the last 15 years nyaya maelection. Zvani chibira. Saka pane zvinhu zvatakatoona paJuly 31 zvatofanira kugadza. Kutanga nevoters roll.
Vakawanda munyika vorangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe dzimwe nyika pasi rose dziri kucherechedza zuva revana vanorwara nedenda regomarara kana kuti International Childhood Cancer Day mangwana, Zimbabwe yaita urongwa uhunhasi paine kurudziro yekuti hurumende iise zvikwanisiro muzvipatara nechinangwa chekukwidza mukana wekurarama pavana vanenge vabatwa nedenda iri kubva pazvikamu gumi nezviviri pari zvino kusvika pazvikamu matanhatu kubva muzana muna 2030 mutoro wedu nhau Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera
vachitaura neStudio 7 pamhemberero dzaitwa marare nhasi chiremba wegomarara muvana pediatric oncologist zvakare vari murairidzi paUniversity of Zimbabwe Dr. Patience Kuona vatizivara nhasi rakakosha pakuparadzira ruzivo kuruzhinji rwekuti chirwere chegomarara chinobatawo vana vadiki uye kuti vanofanira kuenda navo kuzvipatara nekukasika vanoti zvinosuwisa kuti vazhinji vachiri kufunga kuti chirwere chegomarara hachibate vana vadiki
kana tichiita zvakadaiso zvinoita kuti vanhu vakawanda vazive kuti vana vanogona kuita cancer
Dr. Kuona vaenderera mberi vachiti pane vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara zvikamu makumi maviri kubva muzana chete ndivo vanorarama nekuti vabereki vevana ava vakawanda vanenge vasina mari
tinoshandisa mamwe ma-x-ray atinoshandisa kurapa cancer yatinoti radiation therapy zvinoda equipment inodhura
nyanzvi munyaya dzekurapa gomarara muvana pachipatara cheparinyatwa zvakare vari kutungamira chirongwa cheglobal initiative for childhood cancer icho chiri kutungamirirwa neworld health organization nebazi rezveutano Dr. Lois Hlatshwayo vati nhasi chaiye vaparura waro wekuti vana vane denda iri vanorapwa sei uye kuti ringabatwe sei risati rakomba zvinowedzera mukana wekuti vararame
kana zvatadaro machances yedu yekuti mwana anoita zvakanaka anowedzera
vatiwo gomarara rinowanzobata vana nderemuropa
kune cancer yeropa yatinoti acute leukemia kwoita cancer yeitsvo yatinoti renal cancer wounds tumor and then kwoitazve cancer yemuziso inonzi retinoblastoma cancer yemubrain inonzi brain cancer brain tumors ne cancer inotanga matinoti malymph nodes mushona malymph nodes yatinoti lymph
Momwe wechidiki akakwanisa kurapwa chirwere ichi fadzaita nyaradzwa manana anoti nekuda kwekushaya akatozobatsirwawo nesangano rekids can kuti arapwe pachipatara cheparenyatwa
maomererwo ataiitwa akafanana nekuonekwa kwepamuviri unopera vhudzi zvakare pane kakuti vamwe vako vanenge vachivasingazokwanise kubudirira mutreatment iyi.
Fadzai uyo ave nemakore manomwe kubva arapwa ave kubatsira vamwe vana vane chirwere chegomarara achishanda nesangano reKids Can mushure mekupedza zvidzidzo zvake zvemagariro evanhu kana kuti social work paUniversity of Zimbabwe. Mupilo neparenyatwa ndizvo zvipatara chete zvehurumende zvinorapa chirwere chegomarara, asi mishonga yekurapa chirwere ichi inonetsa kuwana. Asi vachitaura nhasi vange vakamirira munyori mubazi rezveutano Dr. Aspect Maunganidze Valingala vati hurumende iri kuedza zvose zvainokwanisa kuunganidza mari yekutenga michina nemishonga yekurapa zvirwere zvakaita sezvegomarara, ichiunganidza mari nekuburikidza nemitero wakaita seweshuga. Vatiwo danho rakatorwa neAmerica rekumbomira kubatsira dzimwe nyika ravasvinudzawo vatsvage dzimwe nzira dzekuzvimiririra. Sangano reKids Can rinokurudzirawo vabereki kuenda nevana kuti vandoongororwa denda regomarara kuti vakwanise kurapwa nana mazvikokota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda munyika vabatana nhasi kurangarira mushakabvu Morgan Richard Tsvangirai gamba rekurwira kodzero dzevanhu vakashaya musi wa 14 kukadzi 2018 kuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Chakachenjedza chakatanga. Tine maexperiences atakawanda over the last 15 years nyaya maelection dzaanichibira. Saka pane zvinhu zvatakatoona paJuly 31 zvatofanira kugadzira. Kutanga nevoters roll, kutanga nenyaya yekuti masoja nemapurisa vanopindira here muelection, kutanga nenyaya yekuti madzishe nemasabhuku vanotinha here vanhu. Zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe before the next election.
VaRichard Morgan Tsvangirai vakavamba bato rinopikisa munyika reMovement for Democratic Change muna 1999 mushure mekunge vatungamira sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vari munyori mukuru. Muna 2008, vatsvangirai vakakunda mushakabvu vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika, asi havana kuzosvitsa mavhoti aidiwa. Vakazobuda musarudzo dzechipiri kana kuti run-off, sezvo vatsigiri vavo vakawanda vakange vopondwa nevanofungidzirwa kuti vasori, Mauto nevatsigiri veZANU-PF. Izvi zvakazopa kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa, vachibva vave mutungamiri wehurumende. Mudzimai wavatsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai, vati murume wavo aive nerudo.
Vatsvangirai vakaita what he was called to do. Vanhu ngavavarangarire nezvakanaka zvese zvavakavaitira. I always say Vatsvangirai was a very loving man. That's why he vakafa on a Valentine's Day.
Munin'ina wavatsvangirai vamanase Tsvangirai vati rufu rwamukoma wavo rwakarwadza vakawanda.
Haizi nyaya yefamily tichirangarira vatsvangirai, tinoona kuti vanhu tasvika zuva rakadai vanhu vanobatikana chaizvo kuti dai murume uyu akawana mukana wekuti ambotungamirira Zimbabwe, tinofunga iye zvino tingadei tiri kuKenan timu chine mukaka.
Vaive mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tambori-Nyoka vati mushakabvu aive munhu akashinga airwira utongo hwejekerere.
Vatsvangirai tinovarangarira nenyaya yekuti vakashanda Zimbabwe kuti iite utongo hwejekerere. Ro vakatungamira nyaya yekuti tive nebumbiro remutemo ratinaro nhasi, nekuti ivo vari muhurumende ndovaitungamira ministry yataiti Ministry of Constitutional Affairs aitungamirwa naadvocate Eric Matinenga. Iyoyo ministry ndo yakakwanisa kutungamira kuti pave nebumbiro remutemo ra2013 ikatungamira nyaya yereferendum ya2013 kuti tiite utongo hwejekerere huri pasi pebumbiro remutemo. Kuwa kuda kufiringwani vamwe vari kuda kuti vamunangagwa vachikore bumbiro remutemo vaita utungamiri unopfuura kusvika muna 2030.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora avo vakashanda nemushakabvu vatsvangirai vanoti mufi akabatanidza vakawanda.
Vatsvangirai vakatisira runyararo. Tinoona kuti muna 2008 pawakahwina election paya vanhu vakarohwa, vanhu vakaurayiwa. Isu kuMDC takarasikirwa nevanhu vakasvika kuma300. Asi vatsvangirai vakatarisa zvido zvevanhuna veZimbabwe vakapinda muhurumende yemubatanidzwa kuitira kuti vagoonza runyararo kutanga, vagogadzirisa matambudziko ezveupfumi uyezve pagonyorwa bumbiro remutemo renyika.
Wechidiki akashandawo navatsvangirai vaLove More chinoputsa vatiwo
aiva munhu aikurudzira vechidiki kuti vari vanhu vanogona kuzvimiririra uye vari vanhu vanogona kutaura pfungwa dzavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaShem Kanguni vanoti veruzhinji havafi vakakanganwa huchi nemukaka zvavanoti zvakaunzwa navatsvangirai mushure mekupinda muhurumende yemubatanidzwa.
Takatanga kuona mashopu akuzara, mota dzaakuzara, fio yakuuya, ndozvinhu zvatakaita nemachallenge nazvo panguva iyoyo.
Vatsvangirai vakambopinda mutsaona yemumugwagwa yakaipisisa iyo yakauraya mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai muna 2009. Vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri, tinokuzivisai kuti mave kukwanisa kubata VOA Shona pa WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona patinokupai link ye WhatsApp channel yedu. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuenderera mberi vachiita musangano kuAddis Ababa, Ethiopia, wechimakumi matatu nesere kana kuti 30th Ordinary Session. Dingindira regore rino rakanangana nekuti nyika dzemuAfrica dzipuwe muripo pamusana pekuti kune vamwe vanhu vemuAfrica vakatorwa muAfrica vachiendeswa kunze vachibatwa senhapwa kana kuti Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kumusangano uyu kuri kutarisirwawo kuti kusarudzwe sachigaro weAfrican Commission mutsva sezvo vaMusa Mahamat vekuChad vave kusiyawo basa nekuti makore avo ekutungamira akwana. Sezvo ushe huri madzoro, chigaro ichi chave kuenda kunyika dzekumawirira kweAfrica. Vari kukwikwidzana vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuJibuti, vaMuhammad Ali Yusuf, vaimbova mutungamiri wehurumende yeKenya vaRaila Odinga, uye vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muMadagascar vaRichard Diamandrato. Mukuziya nezvemusangano uyu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO.
Utungamiriri weAfrica uri kusangana muAddis and tinofungidzira kuti agenda inofanira kuve kujekera kudindindira yedhete dzakapera kuti tomisa sei hondo, silencing the guns, because clearly hatina kukwanisa kunyaradza futi muregion rino reAfrica. So DRC has to be a key priority. Situation dzekunana Somalia, Eritrea, Ethiopia, zvese izvi zvinoda kuti Africa ibude ine chisungo chaka simba chekuti tomisa sei hondo.
Sei kubatana kwakakosha?
Nekuti hatigoni kufunga development tisina kutanga taumba nyaya dzerunyararo. But izvozvo zviri kuitika panguva yekuti Africa iri kufanira kuzvitarisa yosumuka, kana kuya kwatingati kuraiza as Africa, especially given zvatiri kunzwa zviri kubva kuna President Trump. Zvinotiudza kuti Africa iri yega, hakuna mesaya achazouya wega kuaid kana kuti rubatsiro runobva kune dzimwe nyika runogona kutibetsera. And patinonegotiata nevanhu tofanira kutanga kuziva tofanira kunegotiata as a block. Takabatana seAfrica tiine chisungo chimwe chete. Tikadaro tinogona kutorwa serious nevamwe vanhu vakaita sana Trump. Otherwise, vanoramba vachiti isolator.
Ko, tikatarisawo dingindira regore rino rakanangana nekuti Africa ipiwe mari kana kuti hatingati mareparations semuripo wekutapwa kwanga kwakaitwa vanhu vemuAfrica kana kuti slavery uyeyo nenyaya yekumbopambwa kwanga kwakaitwa nyika dzemuAfrica. Munoona izvi zvichibudirira?
Ndofungidzira kuti discussion inofanira kuramba iri pa table. Inofanira kumeka sure kuti haingori discussion chete iri kuitika at the level yeleadership yedu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Southern Africa Liaison Office kana kuti SALO vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gunguo vanoti zvakakosha kuti vanhu vasatedzere vamwe asi kugutsikana nezviripo uye zvavanenge vaitirwa kana kusaitirwa nevadikani vavo pazuva rino reValentine's Day. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zuva iri rakakosha sei uyezve tinoona vamwe vari kubva vaora moyo kana vasina kuwana chavari kupiwa. Imi munotii kune vakateerera pari zvino?
Yavakaucha tikatarisa kumashure kwava nenguva yatio isusu vakakatarira kuizvo Valentine tivasikanawo ndokuzororwawo ichingoripo zvisikatova nagogo ingoripo tichaisiyawo ingoripo mumwe anobhati kana zviri izvo zvanga zvakaumbwa kubva kwavo kuti vane culture yekucelebrata Valentine musi waanoshaya kuiona anotadza kubvisa kuti chiigaitika. Then kune vamwewo vekuti maybe vanenge vachangopinda mudzimba vari kutanga kucelebratawo zvinhu izvi kana havana nguva yakanyanya vachizvicelebrata matorera vanozviita akasiyanawo nevavo vaicelebrata kwenda yakareba. But ndinokurudzira madzimai ndichiti Valentine whether ukashayiwa kupuwa gift musi iwoyo haikona kuzvitarisira pasi nekuti hauna gift because vamwe vanobva vatoshayiwa kana self love chaiyo nekuti haana kuratidzwa rudo rwemaruva haana kuratidzwa rudo rwepresent iye pachaka haachatozvide pachake kana kuti akutoswera asina mufaro nekuti haana chaawana. Ndinongokurudzira madzimai kuti kuwana kuri kusiyana nguva ine imwe tiri mumwaka yakasiyana.
Pane vamwe vanenge vari kutarisa padande mutande resocial media vachiona zviri kuitirwa vamwe, kune ivavo vobva vagodoka moyo, kune ivavo munoti chii?
Kune vanoora moyo ndinongoti musaora moyo, they hope for the future. Stay open to love. Pane murime gore munhu anokwanisawo kana kuti zvimwe nguva idzi mutofuti wacho wadarika unogona kutongoona wasurprisewa nekuda kwekuti pamwe munhu anenge azviwanawo zvikwanisiro azviwanawo maresources. Saka vanhu ngavasaora mumwoyo because rudo harusi rwomuti umwe chete chete uye zvakare rinogona kutouya wakarivara. Saka sometimes ingori nyaya yekundoti chizvitarisa wozvikurudzira wozvitaura wega kuti no rimwe zuva ndo zvangu.
Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gunguo vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
The Voice of America.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vanonzi vaendeswa kuchipatara sezvo vari kurwara nechikosoro chinonetsa kupera kana kuti bronchitis. Kwemakore maviri adarika vange vachingorapwa vachienda muchipatara vachibuda. Pope Francis vave nemakore makumi masere nemasere uye vakatanga kutungamira kereke yeRoman Catholic muna 2013. Mashoko anotevera anotaridza maonero ehurumende yeAmerica amunoverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gwaro rechokwadi chiripo rakaburiswa nemuzinda weWhite House rakatsanangura kuti hurumende yeSouth Africa mazuva mashoma adarika yakapasisa mutemo weLand Expropriation Act uyo unoibvumidza kutora pasina muripo midziyo yezvizvarwa zvinenge zvisingafarirwi uye kusarura madzinza madiki emapoka evatorwa. Mukupindura chiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unomisa America kupa rubatsiro kuSouth Africa kana yakaenderera mberi ichitsigira vanoita zvakaipa pasi rose uye ichibvumirana nekurwiswa nechisimba kwevarimi vashoma vasina mhosva. Gwaro recho kwa diri, raka enderera mberi richitsana ngura. Rakati Amerika ichagadzira urongwa hwekugarisa patsva sevapoteri, vanhu vashoma vasingafarirwi muSouth Africa, vanosarurwa nekuda kwerudzi rwavo. Gwaro iri rakati South Africa ine nhoroondo yekutora matanho anopikisana neAmerika nevamwe vayo. Rakati mwedzi miviri chete mushure mekurwiswa kweIsrael nemagandanga musi wagumi guru 7, South Africa yakapomera Israel kwete Hamas mhosva yekuponda mudare reInternational Court of Justice. South Africa yakasimbisawo ukama neIran iyo inotsigira ugandanga pasi rose. Gwaro rechokwadi iri rakati uku ichitsigira ugandanga neutongi hweudzvanyiriri kune dzimwe nyika, South Africa iri kutyora kodzero dzevanhu kumusha. Hurumende yeSouth Africa yakagadza mitemo isingaverengeki yakanangana nekuparadza mikana yakaenzana mumabasa, mudzidzo uye mumabhizimusi. Pamusoro pezvo, mashoko eruvengo nezviito zvehurumende zvakakuchidzira mhirizhonga kuvaridzi veminda verudzi rusingafarirwi. Gwaro iri rakati, makore apfuura hurumende yeSouth Africa yakaparadza zvikwata zvaizvipira kudzivirira varimi vekumaruva ichifuratira kurwiswa kwemapurazi kwaiitika. Urongwa hwavaTrump hwekutungamidza America mberi hunosanganisira kuzvipira kukodzero dzevanhu. Sekutaura kwavakaita, vaTrump vakati South Africa iri kutora minda uye kubata mamwe mapoka evanhu zvakashata zvikuru, vachiti vachange vachimisa mari yose kuSouth Africa mune remangwana kusvika ongororo izere yemamiriro ezvinhu yapera. Gurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika vamako Rubio vakajekesa padande mutande reX kuti havasi kuzopinda mumusangano weG20 uchaitwa muJohannesburg kuSouth Africa. Vakati South Africa iri kuita zvakaipa zvikuru kubvuta zvinhu zvevanhu, uku ichishandisa G20 kukurudzira kubatana, kuenzana nekuchengetedzeka. Nemune mamwe mashoko, vaRubio vakati basa ravo nderekutungamidza mberi zvido zvenyika yeAmerica, kwete kutambisa mari yemitero kana kusimudzira vanopikisa America. VaTrump vari kutumira mashoko akajeka kune vanokanganisa vari pasi rose nevanoshungurudza, vachiti pane muripo wekubhadhara kana uchityora kodzero dzevanhu.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSouth Africa, maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yekuti timbonzwa kubva kuvateereri vedu.
Hallo paStudio 7, maswera sei? Ndangoti panyaya yageza iyi. Ko mapurisa aisire ko statement paTwitter achitadza kungoenda kumba kwageza iyi kungono musunga. Kuri vati vari kutya nevari kushandiswa but vari kutya. Samson Chauke ko harare kupamana.
Akadii paStudio 7? Ini ndiri mutipu C akakwana. Ndiri wakandotsigira chamisa opposition party but parizvinozvi ndirikumbomhanya nageza. Geza, mira mira, vachiwenga mukasirira munangagwa wakaenda 2030 aripo manyuva. Mira ina geza vachiwenga.
Muri seva na Jonga, mashoko a Runesi Geza ho veterani. Mashoko a akataurwa, mataurira rake akataura iri nyika yakaita sana America kana kuti Britain kana nedzimwe nyika dzino respecta ma rule of laws. Aiva munangagwa vakato step down. Kozi kana kaona uchitaurwa nomunhu ari mumba mako kutaura kuti vakakonwa pakati nepakati nepakati, unofanira kuzvinzwisisa must a day the day kuti ano izvi ndakaresva wapa.
Studio 7, Studio 7, mangwanani vashamarari vose veStudio 7 vanotipa nhau dzinotapira uye dziri dzechokwadi. Mubvunzo wangu uri panava munangagwa kuti izvozvi nhasi kwadonha bhazi rekwaAben Connect rinoenda kuHarare radonhera pabhubhi pakafa vanhu, vamwe vakakuvara zvakanyanyisisa. Ko zvikopokopo zvedu zviya zvamakati tatenga zvikopokopo zvizokuitirai maambulenzi zviri kupi? Nekuti vanhu vapedza maybe about 7 hours vangori pasina kana chikopokopo 1 chasvika.
Tinotenda vateereri vakwanisa kupa pfungwa dzavo.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wesungura Trust Chimombe.
Itirawo vamwe zvaunoda vakukuitirawo upenyu imi ndubindu mudikani
Mimanzi magitare ndakaitanga ndiri mwana takakura pamba pandakazvarirwa nevabereki vangu pamba paikura pachingorira radio saka tainzwa baba vachiridza system tazvida vomboridza vana dembo vachiridza chi music yaya saka sungura chinhu chakauya mumusoro mangu zvakanyanya
vabereki vaiti kudii mukomana achitanga zvemagitare
vabereki vangu inini havana kana kumboita problem nazvo nekuti chakanga chiri chinhu chaiva varaidzwa ndiri pamba chero zvandairidza zvaisanyatsa kuburitsika zvakanaka panguva iyoyo asi vaitoona ndikaridzaridza nichivaridziraridzira Ndaona mai vachinyatsosekerera. Panguva inenge iripo baba paya paya ndikaridzaridza mudhara dzangu dzaibva dzafara kuti ah mufana wangu ari kunakidza.
Ruzhinji vari kuitambira semi manzi yamurikurova
music yangu inini nharaunda pari zvino yava kuitambira nekuona direction rekuri kuenda music paholiday yandabva iyoyi ndanga ndiri mumusha pamashops patakakurira tichitambira ndakafara zvikuru zvizhinji nekuti vakanga vari kutoredza type yemusic yangu ndikafara ndikaona kuti ano nharaunda yangu yanditambira
matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi
nemachallenges akawanda atinosangana nawo muindustry like kushoterwa nemagitare dzimwe nguva mukana chaiwo kuzoenda kumastudios dzimwe nguva kuzowanawo mastudios anenge akati chipei nenhau yekuti mari dzedu dzinenge dziri shomawo saka unozongoenda pane imwe studio dzimwe nguva mabend members angu ndeye kunonganongapo nekunonganongapo nekunonganongapo
vanodawo mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata munoenda kuyoutube yangu yakanyorwa kunzi Trust Chimombe ndiriko ikoko musubscribe Facebook ndiripo futi zvakare Trust Chimombe munondibata paWhatsApp ndiripo munobata ipapo 064-865-2268 South African Rage ndiri muno South Africa ndokwatinenge tiri saka music yangu inini ndinongokumbirawo kuti dai yafamba muruzhinji
nhasi was a Friday chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timborova magitare
simudariro ndoda kuti ndibude nekasongo kanonzi hondo dzegondo ndinoperera muchadenga
Mange makaterera kambo kanonzi hondo yegondo kakaimbwa na Trust Chimombe anga achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7 Trust anga ari kuJohannesburg South Africa. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi apo Ivans achange achitaura nemi nezvemamiriro akaita zvirimwa muminda vamwe varimi vari kuti vachakohwa pakuru asi vamwe vachiti inzara takarima sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare vakawanda vorangarira mushakabvu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Tabo Kancube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kathesithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamoyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazi ukuthi lo mnyaka emnyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi kancane asomaxhegu engenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamoyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo. UTsvangirai wabhubhela esibhedlela kwele-South Africa mhla ka-14 Zibandlela 2018 wayekhokela ibandla leMDCT. Abanye abaphikisayo bathi uMnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTsvangirai wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTsvangirai? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila, loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Solani Moyo okubandla le-TCC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe, ukhona okuthiyayo. Ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume, kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTsvangirai ukusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade esithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Wachiya uAdvocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebe lokhu engutshewe youth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTsvangirai lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande iverse u-2 Timotheo 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emchele kuloza yenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTsvangirai othiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapha kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaninginiki. Ungaphendula usithini kona?
Angeke ngithi kona sebebaninginiki. Mina engikwazi ukuthi la kuTsvangirai esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilt futhi izano isiloku isebenza. Izano ungumsebenzi wokubani lokhu idilize opposing party. But okungithokosayo ukuthi kona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni. Ngibona ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezano ngobani. Sokubonile songile themba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uTsvangirai wathiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla le-TCC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malachi Nkomo okubandla le-ZANU-PF.
I-opposition onavele ngayo ilobukhokheli bayo. And awusezinxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba okuthulwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona fanele babe lendlela ukuthi bala ma structures abo balokuhloniphana kwabo balokukhokheli babo oqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ungaba lokudilika. UTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana nayo yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngeza ngalukhona ngaphakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
Kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma ungazi uthini i-CCC yadilizwa izanu. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini kakhona?
Hayi izayidiliza kanjani? Izanu pheva izadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzwa udilizwe omunye ngenye indoda wena kuyikubana vele wenzeni. Nxa umuzwa oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezanu pheva lizadiliza i-CCC kumbe i-MPC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele libe lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So uthenze ukuthi bona ngazibadizwa izanu pheva uthenze ukuthi ngama libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ngathini ngakho?
Into yakhona yaphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics kakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi uthiwa kupolitics uyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezampilo. Bezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla, babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezanu-pf libe lakho ukukhokhela abantu abaplazanti bathethe balamaplazi emamayeni abantu balamamayeni ungakhangela yonke into ofanti ibhenefithise umuntu ulayo. Bona babuya benendlela uselihlale kakhulu uphumane lapha phumane ebukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina? What policy do you have? What ideology do you have as a political party? Abana. Kuphongoba yiphathi nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna labo ukudla. Nothi ukukhokhelayo
abantu bayabuza ukuthi khona kungathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-ideology labo.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ukuthi wena uma usukuma phansi nangesinyanye ephathini enje kuvele kulomthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabukwazi ukuthi leli guma ngosisoklokani ngeno abantu bangikhona bathe akukhulunywa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lilibandla lina okuyikho elilakho elingathi kuyalibumba lingabantu bezimbabwe lokuthi loba mna ngisuka emathebeleni lapha omuntu esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyiko bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 SOS Lincoln eMathebeleland South. Inkokheli ye-African Union egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa iqhuba umhlangano omkhulu kwele Ethiopia ukuzahlolisiswa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele DRC lokunye. Umhlangano lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele DRC lapho asebehluthune idolobho leGoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlazelwa lidaba sixoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Yinjwayelo ukuhlangana enyakeni bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-2000 South Sudan, eSudan, Ogaden, Desert, DRC, impi zakhona akazipheli kuthithi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazi ukuthi le minyaka eminyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomaxhegu eyinyenye into zingantshintshwa kodwa vele asisoze zikhangeleni ukuthi inhlanganiso ye-AU le lakumongameli laba be-Afrika ababhidiza ilungelo likazulu kungaphuma lutho. Hhayi, asilathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi khona ngale e-DRC kule mpi esabeka kakhulu umnumzana ukumbe ngithi umongameli Paul Kagame kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa kungani kuloku lwisana okunye okuthize pho bangakuphozisa njani khonoku khona ngale emhlanganweni lo?
Ye, na kwabehlula behlangana nje
njengama neighbors ngikhuluma ngakho angiboni ukuthi inxa sele pressure eEthiopia ye omongameli bayifika ningi kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube lempi into engakhulunywayo ayikalungisisi yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo angathunyelwa khona ukuthi bevikela uzulu ama-civilian kodwa angiboni ukuthi nxa i-Uganda le-Rwanda bengakavumi ukuthi yowasekela M23 nxa uTshisekedi engavumi ukuthi nguyo obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma angiboni ukuthi kungaba lento engalungisiswa lapha empoto.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalwa bonke phela bebambisana ku-NRA so ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibamba esidukini khonapho njengoba sitsho ukuthi enxa kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asemngceleni we-Uganda, i-Rwanda le-DRC lelo ayisikho iqiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uTshisekedi khulume kaTshisekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona lena kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi i-Uganda le-Rwanda bayabe bephila ngakho yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kadethi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engabuzwanga kakube lama-sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya kwinhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu elinengi kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini kusanda kuna izulu elinengi kwezinye izabelo. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela.
Lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane kodwa sifunga nje izulu leli selithelana. Kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona izulu bese ngathi lihambile especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga but ngezulu leli selithela kuya songathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele leziyabo sogame nje millet bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevune okuthile so kuyakhuthazeke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-region ama-regions at law 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingahi lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khonokho okukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawothi lokunye kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho vele?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani kodwa batshengiswa ukuthi umombo isitshalo esimhlophe sihle angazi ukuthi uba isikhathi se-colonialism wakwekwini but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho poor baba la futhi i-social status but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle yikwade ukubaqinisa so they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade ukubagcinile isikhathi sonke so mbona ngathi yona le interest yokuthi umombo womnandi imibuko emhlophe yemnandi bese bekhohlwa ukuthi lokhuyana yikho kusakhayo yikho kusigcinayo zandazothi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhuyana ama-small grains so mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuya abantu baprioritiza kakhulu nomombo instead of ama-small grains ngoba bathanda isitshalo esimhlophe ukundlula lesi esimnyama.
Lapha lizwe induna uDakamela exoxa lo-Gibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzaqhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court, ICC, izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe yiMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komrholi kahulumende wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, umnumzana Yoav Gallant. Isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kaMfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGalanti amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho ephathelane lokuqhutshwa kwempi. UTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika le samanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho? Abantu abaningi bathengela izithando zabo amaluba kumbe okunye okuchiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Nayo Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani. Hayi man, ningathi bantu bezani ngoba izani sikaningi. Bantu bakamnanga kho. Kati akeli ngitshele kati mina. Kati democracy kati kini kuyini? Into okuthiwa idemocracy yikusupport umnanga ngoba wonke umuntu okukhuluma against umnanga kwasokumela abotshwe, sokumela adingelwe amacala. Abotshwe. Hayi man, yekela into lento eliyenzayo le liyayangisa man. Aliyayangisa lina bantu bakamnanga kho. In this case yini elingama-culprits okumele libotshwe? Lina lifuna ukutshintsha iconstitution. Abantu abathi constitution ayingatshintshwa lifuna ukubabopha. Uyazi ukuthi you are confused. Ukukhuluma lolokhu uzeni ngapha komalapha.
Ngiyalibingelela lonke basakazi baka Studio 7. Kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima, sebegijinyiswa. Kodwa laba abama egcekeni bethi phambili ngomongameli ukuthi engaphumi, kodwa bona abayenzwa lutho. Ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe ngoba ukukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi elalibona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi.
Studio 7, Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi. Ngilapha nje mayila seHebridge eJohannesburg. Umuntu ongumsura kakhulu nguye lo wabathi uzengezojabanga, umuntu osidalela yonke inkemenkeme yendaba le. Umanje usethulekani ngumuntu odinga into angayiboniki. Nampa bayachokola onkomo, omalaka inkomo bayachokola. La ikhohlwa ukuthi laphana e-West, e-Ten of e-West laphana, ulamashopu laphana, ima-building amaningi. Ucabanga sikwazi ukuthi wemba igolide, uyatshontsha igolide leliyana la uvusa khona la kusazombhedeka, kanti kusacatshile manje, uyabalokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando. Yabo ngeke utsho ukuthi liNdebele ifuna ukuthi ebabophise ngomnankakho, kuyeza la kuye.
Studio 7, Studio 7 linjani? Khona ngapho basakazi, basakazi abahle nabalaleli, nabalaleli mazimbabwe amahle, linjani lonke izindawo ngezindawo zonke zamazwe. Njengoba sihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa, sihlutshwa izanu. Abantu uma bekhuluma bangathi umnankagwa, uma bethi umnankagwa abanye abezanu babona bazobona ngathi bona ba-right, umnankagwa nguye o-wrong. Kanti izanu sigoqele bonke sithi izanu PF mayiphume esikhundleni. Kungaphuma izanu PF sizohlala kahle mazimbabweni amahle, singathi umnankagwa ngoba laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle, umnankagwa nguye ongayenzi kahle. Izanu PF yiyo ebulala ilizwe, sithwele nzima lapha sihlapha, sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidilika, sibizwa ngeziphepheli, sibizwa ngama-foreign ngenxa yezanu PF. Abantu basuke eZimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besithi ngenxa yezanu PF.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasband.
Umkhokheli njengoba lesikhathi ecula kodwa engacindezeli umculo wakhe. Kodwa ke ukhona asekuphekile okutsha asiphathele khona.
Kwezokucula bangibiza ngokuthi nguPastor Black Sheep. Ilibizo ke engasinika lona. Lona leli ibizo ngathi likhombetha okuningi. Ngalicubungula udingisise ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo. Ngalicula ngo-2008. Ziningi ngengoma esengizishayile, nengoma esengizirekhodile. Ukuswela kwalo wenhlanhla lezo ngoma zikagcwala ebantwini, angingazikhiphi mina estudio lokhu zikhona estudio.
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Yanginabile gama engathi yilo leli gama, engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music, mhlawumbe i-hip hop, mhlawumbe imbaqanga, ngangingabe lalolelwe kwisikodwa. mina ngwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke izi fakele umkhubelo wokuthi hayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engutshelwa ngumoya wami lalokhu engubonayo
sibhalela abaphansi incwadi kubandilisa bonde bunandi sibhalela abaphansi incwadi kubandilisa bonde bunandi sabela mongi
boke pastor Flagship okunika intshunguntshu okuqumbaqumba okuthi ufunde ngubani
yabazali bami ibona sibili we have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula xa sengikhangela ama artists asehambele lohambo phambi kwami ngathi uNavumo Majayivana they inspired me Oliver Mtukudzi they inspire me the way they create their songs is amazing Paul Matavire there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenzele omunye ekuphekeni umculo wakhe. Lanxa ungakatholakali kumakhasi okuzilibazisa, uBlack Sheep ucela uxhaso.
Ngicela umfowethu is my producer and he's also the one making the beats for me, mastering everything. Yena ngothunga nice, thungamelani siziba. Sisebenza sise Candy Ice Records yes khonapho kubulawayo ngesikhathi sifitshane zabona nje u Pastor Black Sheep on social media handles ngabe sengikhona u Facebook ngabe ngikhona u Instagram
ukukhokheli mkhululi mangaba ocula ngigama lakhe lethi Black Sheep ebizelayo kuhlelo waza the Friday libe lempela sonto emnandi igama lami ngeza Jesus bani
yelakho ilungelo kanwami Ilungelo, elakho ilungelo, kanwami. Ilungelo, elakho ilungelo, kanwami. Freedom, freedom, it's coming tomorrow.
So long as it's why you toy mama daughter why ya fuma gati bengala kanjani what in daba ngatinti wayo this time when you test so long as it's why you toy mama daughter why ya fuma gati bengala kanjani freedom freedom is coming tomorrow yeah mama way freedom freedom Coming tomorrow, wherever away. Freedom, freedom is coming tomorrow, wherever away.
What in the banga tintwayo?
Wherever away.
Itoy, fuma madoda. Wayavuma kade bengala kanjani?
Sibonge uEzra Chisa Spanda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Black Sheep. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwanamhlanje umulile eZimbabwe sigqiba lapha sisithi lisale olivalelisayo ngudaba kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.